chandinga taura ndechekuti mushonga uri kutaurwa wekuOxford neAstraZeneca ivaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere cheCOVID-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials, and focus yema studies at this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe, a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira COVID-19, uyezve pane tarisiro here yekuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe maproblems. Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Zvandapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokuMassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvoizvo. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi, uyezve zvose izvi zvinoreva chii kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti mavaccine trials aya ari kuitwa throughout the world, kunana Massachusetts, kuOxford, kuChina, all over the world. Scientists ari kushandisa the same base yema atinoti genetics yevirus yavakakurumidza kuwana muna January. Saka yakabva yaita kuti vashandise that as a basis yekudevelop a vaccine. Normally that would take years, but because of progress nenyaya dzegenetics and so forth, my scientists were able to get the genetic sequence these vaccine candidates. Ma labs kwakasiyana, whether ku Boston, whether ku Oxford, London, vari kushandisa the same sequence. Saka it's a matter of who is gonna get there first. Asi chandingataura ndechekuti the idea is the same. Is it is it effective and is it safe? Ndo padanho rariri most of the studies so far.
Munoona sekuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvikawo kuvanhu zvakaita sarini?
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva phase 1, phase 2 yematrials achaenda phase 3, phase 4. Zvasvika phase 4 zvikashowa kuti pane benefit yemavaccine aya, ndo paya patinozodistributa tozomanufacture the vaccine, mishonga yatiri kutaura kuti ichipiwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to ma alternative. Saka zviri tarisiro iripo ndeyekuti pasi rese as soon as tava nevaccine ichaparadzirwa pasi rese. Of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine, but the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity, zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere unokwanisa kubatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea kuti one part of the world yowana vaccine, imwe part of the world yoshaya. It won't be as effective.